Mumabhanga emuchinoi maperamusina mari sezvo mabhanga aya ari kuti akamirira kupiwa mari neRBZ. Mabhanga aya aitarisira mari iyi nezuro asi hapana chakaitika. Nhasi zvakare mabhanga aya anga akatarisira kuwana mari izvo zvisina kuitika zvakare. Mukuru webhanga repost office saving bank kana kuti POSB muchinoi Vairasmus Matiza vati havasati vawana mari itsva kana yemabhondi noti kubva nezuro. Mashoko avamatiza atsigirwa nevakuru vakawanda vemabhanga emuchinoi. Mumwe mugari wepapurazi rebhaguta riri pedyo nechinoi amai Mavis Storm avo vanobhenga nePOSB vati vanzi hapana mari uye havazive kuti mari ichauya riini.
Ivani toda kuti hanzi hatisi kuziva kuti inowanika riini mari yacho. Mari yacho hatisi kuziva kuti inowanika riini.
Mumwe mugari atadza kutora mari vapeisai nyandoro vachise maonero avo. Bhanga guru renyika rakakurumidza kumedza kutenga richada sezvo rakaparura mari itsva risina kugadzirira. Vanyandoro vati zviri kuita bhanga guru zvakafanana nekushevedzera muchato munhu asina kugadzirira.
Vanga kusina mari, vanga vasati varisiza mari nekuti from what we heard kubva pamusi wesvondo panews vainzi mari yako about 1 billion is going to be distributed. Ono kusina maybe shortage ye transport yekuisa mota kuno, but I think kana munhu akati kwaane muchato it means he is well prepared, all things are in place.
Vanyandoro vati vakatarisira mari kubhanga sezvo vanga vanzwa nekuchadzwa mari yakawanda neecocash pavanenge vachitenga.
So tikati it's not easier because tapurarawo nevari kutichaja ma 60% yeconnecta neecocash. Saka tikabva tangu ini ono kusina maybe shortage yetransport yekuisa mota kuno.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reRBZ kuti sei risina kuendesa mari kumabhanga emuchinhoi. Asi gavhana webhanga iri vajohn mangunja vaudza studio 7 kuti motokari dzemabhanga akawanda dzainge dziri pabhanga ravo dzakamirira kutakura mari iyi. Bhanga guru renyika rinoti rakaparura mari itsva iyi iri mumadhora maviri akabatana emakoini neebepa pamwe nemadhora mashanu akabatana ebepa senzira yekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini apa Chigoriwa.